Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Masikati akanaka vateereri tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechipiri ndira 2018 Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Sangano re-Electoral Resource Center ronyora tsamba kumutungamiri wenyika richikurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Masangano akazvimirira nerimwe bato rinopikisa oshora kurohwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzebato remutwakazi Republic Party kubulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano re-Electoral Resource Center ranyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richivakurudzira kuti vavandudze mitemo ine chekuita nesarudzo. Sangano iri rakanyorawo tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Mukuzenyaya iyi tabata mukuru wesangano iri vatawanda chimini tikavabvunza kuti kunyoreswa kwevavhoti kwamira sei.
Gadziriro yesarudzo inenge iri kuenderera mberi tichiona vari kunyoresa vezveki vachiramba vachinyoresa vanhu vanhu vanga vakatadza kunyoresa pakaitwa mafezi mana akaitwa gore rava kupera vangawana mukana wekuti vaende vanorejista pamadistrict centers so takatarisana nenyaya yekungonyoreswa vanhu kuti vanga tichigadzirira voters unyowani zvichiri kuenderera mberi takatarisana nemitemo yesarudzo pachine maburi akati wandei asati agadzirisika hatiti kuramba tichitarisira kuti zvichagadzirisika kana makatarisana nenyaya yemitemo yesarudzo chinhu chakakosha kuti tinzwisisike ndechekuti mitemo inobatsira kuronga maprocesses esarudzo acho saka zvese zviri kuitika zvevoter registration zvakangodaro daro zvinofanira kunge zvichiitwa nemutemo wakaringana neconstitution hazvisi kufadza kuti mitemo yedu haisati yanyatsoringaniswa neconstitution tasarirwa nemwedzi inenge 6 kuti tisvike kusarudzo saka ndo imwe nyaya ichiripo ingangokanganisa mabatirwo esarudzo nekuti tikaita sarudzo dzisiri pamutemo dzaka kana tichishandisa mitemo isina kuringana neconstitution zvinovhura mukana yekuti vanhu vasange vachiwirira nezvichabuda musarudzo izvozvo nekuti zvitenge tichiiti zvanga zvisina kutarisana neconstitution
mungaperi muenzaniso yemitemo yamuri kuti inofanira kuti inge ichiringana nebumbiro remutemo
mitemo yekutanga ndeyekuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kunge yakasvumirira yega isina anovaudza zvekuita yatingati independence pachirungu izvozvo zvinobatsirawo kuti mukubata sarudzo election commission haina kwainenge yakarerekera haina vanenge vachivaudza zvekuita sekuziva kwenyu sarudzo dzinofanira kunge dzina referee mubati wepembe mubati wepembe uyu anofanira kunge asingaudzwi zvekuita nevari kukwikwidza musarudzo iroro kuti titi sarudzo iyi yabatwa mune zvakanaka saka mukatarisa election Electoral Act yedu inopa mikana yakati wandei yekuti vacho vari muhurumende vari kutonga vanokwanisa kuudza election commission zvekuita zvinova zvinhu zvinokanganisa kubatwa kwesarudzo takanyanyondangana nenyaya yekuti hapana kwakarerekerwa nevari kupembe mubati wepembe wesarudzo saka nyaya yeindependence vo chekutanga chechipiri nyaya yeright to vote kurudziro iripo ndeyekuti constitution inoreva kuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero yekuvhota asi tinoona kuti kune vamwe vasiri kupuhwa kodzero iyoyo yekuvhota even pakunyoresa kuvhota kuri kuitika uko vanhu vari kudiaspora vanhu vari mumajeri vanvese vavo vane kodzero yekuvhota kuti kana takanga tirifana constitution saka kurudziro yedu ndeyekuti mitemo ngaigadziriswe kuitira kuti vanhu ivavo vane kodzero yekuvhota vapuwe mukana wekuvhota takanyanyo nangana pakuti Electoral Act yedu ngainangane neconstitution ndo zvimwe zviviri zvandingangoti izvozvo zvinofanira kunge zvigadziriswa tikagadzirisa izvozvo tinoita kuti zvinotikanganisa pasarudzo zviite zvishoma takatarisana nenyaya yekuti maelections edu achazova here ari free ari fair ari credible
imi sesangano reERC muri kumbotauriranawo here nehurumende nedare reparamende nezvenyaya
ehe tiri kuenderera mberi tichikurukura navo gore richipera tanga tatonyorera minister of justice vanyuwani vazihambi kuti tivaudze kuti vane basa ranga rasiyiwa nevakange vari panyanga ivo vasati vapinda tikanyorerawo zvakare kumutungamiriri wenyika vamunangagwa tichivaudza kuti pavaimbova mukuru wejustice ministry pane nyaya yatanga takatanga kutaura navo nyaya yekuti electoral act ngaigadziriswe saka tanga tichivayeuchidza kuti nyaya iyoyo inofanira kunge ichigadziriswa pasine nguva nekuti uzogadzirisa mitemo yesarudzo nguva yapera hazvibatsiri kugadzirisa sarudzo dzedu nekuti zvinoda kugadziriswa zvacho zvinhu zviri kutoitika iye zvino saka zvinofanira kugadzirwa patine nguva
mukuru wesangano rinoongorora zvesarudzo reERC vatawanda chimini vari parunare muHarare Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vashora kurohwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzemutwakazi Republic Party kuBulawayo idzo dzairatidzira pamberi pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nhengo idzi dziri kumiswa pamberi pedare pari zvino dzipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika mushure mekunge dzati hadzisi kufara nenyaya yekubata kwavari kuita nyaya yegukura hundi. Mukuzaya nyaya iyi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo.
Izvi zvinhu zvinotishungurudza semubatanidzwa wemapoka anonyirira kodzero dzevanhu. Chiti kuratidzira kana kugunununa kuri pamutemo yenyika yeZimbabwe unobvumidzwa kuti kana usina kugutsikana nezviri kuitwa nehurumende kana kuti dunhu kana kuti vanhu kana mamwe mapokawo zvavo munyika ino yeZimbabwe unobvumirwa kubuda pachena uchiratidzira zvisina mhirijonga kuti nhau dzauri kunyunyuta nezvadzo dzinorevei. Apa vanhu vari kuti vakanyunyuta pamusoro pezvakaitika mumakore akapfuura zvekuurawa kwevanhu mumatunhu anovaiwa ekuzasi kwechamhembe chezimbabwe kungaiko kumatebeleland nekumidband vanoti vanyunyuta kudaro vanonzi vakatorwa nevemauto vakandorohwa vakakuvara vakazoiswa kumaoko emapurisa kuti vachienda kumahospitari edzimhosva. Isu seCrisis in Zimbabwe Coalition tinoti hausiwo hunhu hunoitwa munyika ine utonge jekerere. Hunhu hunoitwa ndehwekuti kana pane asina kufara nezvaitwa nemumwe vanokwadisa kunyunyuta nenzira dzinoratidzika. Isu seCrisis in Zimbabwe Coalition tinoti hurumende ichayavamunangagwa yakuzvimwisa maon goals kana yakutadza kupa vanhu kodzero dzekuti vanyunyute vachibudikidza nekushandisa mauto kuti vanyaradze vanhu. Nyaya dzavari kutaura inyaya dzakakosha asi nyaya dzinotsvairirwa pasi perupasa nemauto kana kuti nemapurisa nekuti inyaya dzinotaura nezvekuurawa kwevanhu inyaya dzine maronda akadzama zinoda kuti vanhu vauise musoro pamwe chete pachiburikidza neurongwa hwetransitional justice and reconciliation vopa nhunha dzavo vopa nzira yakanaka yekuti voregererana sei kuti Zimbabwe iende mberi ichidimbura kuri kuvhuterwe nguva yanga yakashata kudai.
Asika hurumende iri kuti yakatoumba bazi rinoona nezvenyaya idzodzi nekudaro inoda nguva
commission yedu yava nemakore anotosvika iwo probably akutosvika 5 kana mashanu isingashandi iyo ine utano kana kuti upenyu hwayo hwayakaisirwa huri hwekutarisa makore anosvika 10 muna zedu dhaengwa ya zakareba zisiru kukaziriswa tosu fandi sasei pane kuti vatumire mauto kana mapurisa zvinenge zvakakosha kuti vati hongu tanzwisisa nhau dzamuri kutaura ngatigare pasi ngatise musoro pamwe chete tofambisa sei toonesana sei kuti nhuna idzi dzinge dzichigadziriswa
vangu vari mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vatavani moyo vari parunare muHarare vamwe vagari vemuchinoi vanosvika mazana masere vanoti vakabirwa mari dzavo nava Obadiah Musindo vachinyeperwa kuti vaizowanirwa nzvimbo dzekugara idzo vaibhadhara kwemakore matanhatu apera Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
vagari vanoti vakawirira nava Musindo muna 2011 kuti vaizobhadhara mari inosvika madhora mazana mashanu zvishoma nezvishoma kuti vapiwe nzvimbo dzekuvaka dzimba izvo vakaita vakapuwa nzvimbo idzi vasati vapiwa nzvimbo dzekuvaka dzimba vakabhadharawo mari inosvika zana remadhora nemakumi manomwe yekuti nzvimbo iyi iongororwe pamwe nekudimurwa dimurwa mumastendi madiki vagari vanoti chibvumirano chavo nava Musindo chainge chiri kuti ivo vaipota vachiisa mari inoita madhora makumi mashanu pamwedzi muhomwe yeAgape Housing Cooperative inozivikanwa zvakanyanya nezita rekuti Destiny. Zvinonzi zvinhu zvaifamba zvakanaka kusvika svondo rapera apo nhume yava Musindo vaLuke Nyirenda vakashevedzera musangano wekuzivisa vanhu ava kuti Destiny yainge isisiri yemubatanidzwa asi kambani yava Musindo vega. Danho rakatorwa nava Musindo rinoreva kuti vanhu ava vanozorasikirwa nenzvimbo dzavo dzekugara kana vakatadza kubhadhara nenguva yakatarwa sezvakanyorwa mugwaro rechibvumirano ravakanzi vasaine. Imwe nhengo yeDestiny amai Eva Nice Rumwe avo vakatanga kubhadhara mari muna 2011 vanoti zviri kuita vaMusindo kubira nhengo dzeDestiny.
Haana kubvira akaburisa kana send request paground akasvika achitora mari dzedu kwatiri tobhadhara admin nejoining fee takatojoina masista zvesetinao nemadeposit iye haana kana sendera akanhara chiisa app ndisu takatanga nemari dzedu kutanga kuti 1 paground ground achisati rapo.
Mumwe akapiwa nzvimbo yekugara akavaka mipanda miviri zvisiri pamutemo sezvo vasina plani yemba ndiamai Chenai Rukodzi. Amai Rukodzi vanoti mubatanidzwa ukaparara vakawanda vanorasikirwa nenzvimbo dzavo uye vachange vobhadhara mari nekusingaperi.
Handinoziva zvinoita kambani yemunhu kambani yemunhu handiti tikapinda mairi hatipedza kubhadhara masendi tinofa tikakwira vana nhamo pere kubhadharo.
Amai Rumwe vanoti mari yekutenga nzvimbo yekugara iri kungoramba ichikwira kubva pamadhora matanhatu kusvika pamadhora makumi maviri pasquare mita imwe chete.
Pa2011 tasiye mari yatakubhadhariswa paya pa20 square meters
hatiende
mari iyoyo makatadza kubhadhara sekutaura kwavakataura vakati kana matadzirira kukutorere masenzi masenzi tikuto kutorende tikutozobvisa vanhu musingadi muchida ende hatisisina nguve kutaa nemimeeting tangofonera munhu 1 by 1 kuofisi.
VaAndrews Hove vanoti hazvigoni kuti Destiny ive kambani yava Musindo sezvo vagare vakabhadhara mari dzekuongorora nzvimbo pamwe nedzekuvandudza nzvimbo kuti igarike sekubhadhara mari yekugadzira migwagwa.
Plus iye chinotishamisa kuti anoiti organization mari dzasabva yatakabhadhara toga mari dzemarodzi tikabhadhara toga dzeema tikabhadhara toga dzese takazvisvita zvinotega nemari dzedu tine mari sikati tinawo organization yacho inozobvapapi dai angaiogaainge itaka project yake yega
izosikatutegamaa.
Asi patabata vaMusindo vati Destiny yave kambani yavo kunyange payakatanga yaive mubatanidzwa wevanhu vakawanda. VaMusindo vati vakatora danho rekuti ive kambani yavo mushure mekunge vanhu vemibatanidzwa wedzimba mumaguta akawanda vangavoda kuvatorera nzvimbo dzekuvaka dzimba. Nhengo dzeDestiny muchinhoyi dzakasvitsa nezuro nyaya iyi kugurukota redunhu reMashonaland West vaWebesta Shamu avo varonga musangano wenhengo idzi navaMusindo nhasi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Arthur Chigoriwa.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tavane zvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Imwe mhuri inobva kubwera mumusha waChief Gotora kwaNyashanu yakaunganidza mhuri dzavo dzakabva kuZambia, Botswana, UK neBotswana kumabiko akaitirwa kune imwe nzvimbo kuOrange Group Suburb ekupemberera goredza, uye vakuru vaiyopo vakataura zvaiva kudzi kwemwoyo yavo maererano nezvavakasangana nazvo mugore ra2017. Kiri Mudzamiri anochipanyaya inotevera.
Paiva nemufaro unomusi wekupedzisira wegore ra2017 apo vana nevazukuru vemhuri yekwaGotora vakaungana muchinoye vachipembera kupera kwegore 2017 pamwe nekusangana zvakare nehama dzakawanda dzaiva dzakapararira pasi rose. Mabiko aya akatora mazuva maviri akaurayiwa mombe, mbudzi, huku pamwe nekunwa zvinwiwa zvakawanda kukatambwa mumhanzi vanhu vachifara nekusangana nehama dzaiva dzorovera nedzimwe nyika. Mumwewo vakuru vakauya kuzosangana nevamwe musi uyu vaDaniel Gotora vakati zvakavafadza kuti mhuri yakaronga chinhu chakadaro nokuti zvaiva zvisisina chokwadi kuti vaizoona navachiri vapenyu. Mushure mekutaura zvakati wandei, vaGotora vakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yaita mari yeZimbabwe nokuti vanhu vakuru vari kutambudzika kushandisa EcoCash nekutenga nemakadhi nokuti havazvigoni.
Aninga nikafunika kaita seka swipe ya ana kuti anoswipe sei saka unza aniswipe mkuru metriyo mushop chokwidza mabhazi ano ndodambudziko hombe chemani vadoikuvera.
Imwe shirikadzi yakataurawo pagungano iri, amai Moli Chikwenyero vakati wose munhu akashanda munguva yehondo hurumende yava Munangagwa inofanirwa kuonawo kuti vana Chimbwido nana Mujiba vabatsirwawo nokuti vakaita basa guru munguva yehondo.
Saka inini chishuviro changu chandini nacho, vana Chimbwido hatina kana chatakambofuwa asi takasafa muhondo imomo, tairohwa nemasoja tichinaiwa nemvura tichirumwa nenda. Hanzi kurumwa nenda kurumirwa Zimbabwe, kurumwa nenda kurumirwa Zimbabwe, kurumwa nenda kurumirwa Zimbabwe, kana kufa ndofira muZimbabwe. Asi taingoshuvira kuti pamwe kuda zvatasunungura nyika kudai zvichawanawo zvatichadi zvatichapuwa, asi kusvika pari nhasi hatina.
Mudzimai wemumwe aimbove murwi werusununguko, amai Philipa Chikato, vakati murume wavo uyo aimbova musoja akakuvara mutsauna yemumugwagwa zvokuti haachakwanisi kuzvishandira papurazi ravo. Vakativo dai hurumende yaonawo zvaingaitire vana Chimbwido kubudikidza nekuvapawo mari yepenjini yebasa ravakaita guru rokusunungura Zimbabwe.
Saka mu2017 yatakararama nayo takatanga kugozherwa mukati menyika, nyika yakatiomera, taive vana Chimbwido mukati mehondo, asi zvataishuva tichitaurirwa kuti tichaitirwa hatina kubuda zvirizvo.
Amai Chikato vakatiwo vanoda kuti hurumende yava Munangagwa iunze runyararo rwechokwadi, kwete kudeuka kweru pamuZimbabwe, uye kuti pave nemari yeZimbabwe kwete plastic money iyo iri kushungurudza chembere nharawo.
Kana nyangwe nemari chaidzo mabhengi tsanga dzakunetsa, iye zvino plastic money kuchembere dziri kunetseka, tinoda kuti ichinjwe pamutendo mabhengi tichinowana mari dzedu.
Mumwe murimi vaFidelis Vakira avo vanorima kuminda mirefu yekudhoneni mukadomo vanoti vanofara nemutungamiri mutsva wehurumende, asi vakaendera mberi vachikurudzira kuti dai vaMunangagwa vagadzirisa nyaya yekunonoka kwembeu yavari kupiwa nokuti zvichadzosera shure goho ravo nevamwe vese vari kudhoneni.
mbeu yedu tukunu mwaka upiwa. Sina, chukua wende ufumbizi. Kashizi kadoma, kadoma yedu lulu kwa mfuwa mbeu, yye kuba nfami. Saka tuzi tuwa mfayana, mafetla isa sofa hati, saka tuzi kuba nfami. Sina, tuwea, atila kwa tukunu.
Gogomzoona nematanire vakatiwo vanotenda Mwari avasvitsa pavari nhasi vachiri mupenyu sezvo madzikoma nehanzvadzi dzavo dzakatofa kare vakasara nemhuri dzavo. Gogomatanire vakati kunyange hazvo vakamborwara zvakanyanyisa muna 2017 hutano hwavo hwakaita zvakanaka chaizvo zvokuti vanokwanisa kuvhumbamira mhuri hombe iyi pasina dambudziko guru. Mashoko akataurwa musi uyu airatidza kuti vanhu vazhinji vane chivimbo kuti hurumende yavamunangagwa chagadzisa zvinonetsa mhuri yeZimbabwe kudarika zvaiitika pasi pehurumende yavaRobert Mugabe. Pakapera mabiko aya, vamwe vakadzokera kudzimba dzavo vachiti dai gungano rakadai richiitika makore ose. Ndakamirira Studio 7 kuchinoi, ndini Kiri Mudzamiri.
Makatirira kune penyu revanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuSomalia vari kupomera mhosva vamwe varume vashanu yekuputisa mabhambo ainge akatakurwa neimwe rori ikauraya vanhu mazana mashanu negumi nevaviri. Uhuwandu hwevanhu vakashaya muzuva rimwe chete hwakawandisa zvakanyanya munhoroondo yenyika iyi. Nepenyuro yeIran inoti vanhu vanodarika makumi maviri vakaurayiwa mukuratidzira kuri kuitika munyika iyi. Izvi zviri kuuya apo mutungamiri wenyika iyi vaHassan Rouhani vari kuti mapurisa haasi kuzoregedza vanhu vari kuratidzira ava vachiita mhirizhonga. Mumwe sachigaro wesangano revanofamba nemabhazi munyika rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zororo rino chero haro ranga rakaomerwa vanhu vanofamba nemabhazi vakaona shanduko kubva mashandiro emapurisa mumigwagwa zvinoratidza kuti vave nemusiyano mukuru kubva gore rapfuura ra2016. Regai tinzwe hurukuro yaitwa nava Goliath nemutori wedu wenhau Evans Zininga.
Takatarisa nefiga iyoyi yakabuda ye42 zvinoziva kuti pane tsaona dzakaitika futi dzogonongedza wedzerwa. Isi inhamba hombe, ndingangoti nhamba hombe yekuti vanhu vafanira kunge vachifira pamugwagwa nenzira ipi. Nekuti zviro kwenzerwa nemari inovatyairwa neshanya pamugwagwa yatoti negligence. Inguwa zvese kana kuti human error. Saka tiri kuti gore rino tsaona izi tingati dzadzikira kana kuti hadzina kudzikira tinoona kunge tingangoti zviri pakati nepakati tsaona dzegore rino izi. Chinja ndinoda kuti ndinyanyotaura ndechekuti tsaona zhinji dziri kuitika mugwagwa dzine zvakawanda zvinokonzera. Tikatoda kutarisa mugwagwa yedu muZimbabwe yese yakashata zvikurusa.
Tsaona zhinji tonzwa kuti vanhu vanenge vachifamba vachimwa doro vachitora zvimwe zvinodhaka. Mapurisa muri kuona achiitawo here zvimwe zvinhu zvinoita kuti dambudziko iri ripere mukufamba kwevanhu?
Chandingada kutaura kuti gore rino igore ranga rakasiyana nemamwe makore nekuda kwehurumende itsva yauya. Vanga vakada kumboreutsira vanhu kuti vambofamba marodhidoko anga ari mashoma. Vanga pasina kunetswa kunetwa makore ese kuti wakafamba kuti 100 kilometers pane roadblock. Vanhu vanga vachifamba madira aJorgina marodhidoko anga ari mashomawo. But mapurisa anga achitawo basa ravo mune zvakanakisisa.
Zvimwe zvamuri kuita ndezvipi kuedza kubatsira vafambi kuti vanzwisise zvamuri kutsanangura izvi kuti vanofanirwa kuita sei vachikwira mota dzakadini vachizvibata sei mumigwagwa?
Ok, okay. Isusu taka bata ni mamu masangan. Si se passenger association. So tukiita tukufamba uma church. Ni skoro. Ni kupinda uma bus terminals. Tichiwa uzo. Kuti zinjozi. Ye kufamba ni ma private. Zaka mirase. Kuchikana mchivati zingwa azite utaona. Hapana chowuriri chowanoona kana kupati kwa cheko cheko. Asa kwa kukira mabazi, ali registered. Ani passage insurance cover, ni marutemi nesuza kwa zio vumirwa. Ni mte mwuti wange vachi operator, maoperator ya iayo, like passage insurance cover, ndio ya tunu koshiesi.
Zizwa munga doo kutawurira murie Zimbabwe, ni kutuwa na wachiri kufamba, wachi zokera kunzimbo zakasi ya nasiana, mkupera kwe holiday kudai.
Chekutanga chanduza kutora muri ye Zimbabwe vanofamba gawa iti saruze ya kanaka saruze kufamba ni mutika zinutendiru wa kutakura lano makombi, mabazi anie passenger insurance cover pa windscreen zine pambira hapa nukuti muta jinji azina passenger insurance cover
awanga warwa tafazwa Goliat vashita waraparunare muarare na Ivan Zininga we Studio 7. Muna uzemitambo chikwata chefsi Platinum chaburiza vatambi vacho avo vacha nyoresa kuti vatambi mconfederation African Football makwikwi ema kundano ye CAF Champions League. Maikyo Kariati anotipanya enotevera.
Vatambi ava vanosanganisira vaviri vekunze kwenyika Shadrack Maembe wekuZambia na Albert Eyonde wekuCameroon. Avo vane nhoroondo yakasimba yekutamba mumitambo yepamusoro-soro. Maembe aimbotamba kuSweden uyezve Eyonde aimbotambira chikwata chine mukurumbira kuCameroon cheCanon yaounde. Vaviri ava vachitarisirwa kushandisa ruzivo rwavo kuona kuti chikwata ichi chadarika mumin league stage yemakundano emuAfrica aya. Anotaura akamirira kugona kunenge kudada muzvare chido chizondo. Vanoti vamwe vatambi vatsva vachange vari muchikwata ichi makundano emuAfrica vanosanganisirawo Lawrence Mhlanga uyo FC Platinum yakatenga kuChicken Inn, Libert Chakoroma uyo vakatora kungezi Platinum Stars, Jameson Mukombwe akabva kuBlack Rhinos na Raman Kutsanzira uyo aikanda zvipodzwa pamadiro kuHighlanders. Vatambi vakarwa hondo yekutora mukombe weLeague vakaita saRodwell Chinyengetere, Charles Banda, Brett Amidu, William Sitima, Winston Mango, Nigel Pisani, Kelvin Moyo, Mukokeli Dube na Gift Mbweti varimowo muchikwata ichi. Vamwewo vaive muchikwata ichi mwaka wapera asi vachange vachitamba muAfrica ndi Mashao Mudewe, Ali Sadiki, Petros Mari, Nobijita Masuku, Kelvin Mazongwe, Gift Bello, Elvis Moyo, Francis Tizai, Nigel Tigere na Hilary Bakacheza. Asi Tekshua Chinyama uyo akanzi atsvage chimwe chikwata chekutambira hamo pavatambi vakaendeswa kuCAF ava. Muongorori wemutambo wenhabvu vaJivas Matapure vanoti FC Platinum yakasimba zvekuti vane chivimbo chekuti ichaita zviri nani kudarika mumin league stage umo makasvikwa neCapes United gore rapera.
FC Platinum ikuona zvakanaka kuti ichatamba bhora zvakanaka, ichabudirira kuenda kumberi. Yabudirira kuenda kumberi but vakomana njavana zvakupangura vachatadza kuenda kuchi final but kutamba bhora yekutamba bhora.
Asi muteveri weCapes United vachaona makesa vanoti kugona kunenge kudada inoda gadziriro yakasimba sezvo ine vatambi vatsva vakawanda avo vasati vajairana kutamba vese.
Ndosikata mundikona hangu yakasimbawo sina kunyanya nenye kuti vakadai vakaramba vaine maplayers au avakatorosa league asina unyanya kuzotsvaka kubhozi makumbi ndechinhu avo achavanetsa pakuti chii vanofanira kuti vanhu vakajairana vanotoziva kuti bhora rinofamba sosuo vaikwanisa kusvika kumberi vaine maplayers avo ivavo.
FC Platinum iri kuungana musi wa8 ndira kutanga gadziriro yavo yeCAF Champions League pamwe nedzibiriro yavo yemukombe wekasolaga Premier Soccer League.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati sezongo yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo sangano reERC ronyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richinyunyuta nekunonoka kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC Dr. Emina Chris Gande munaudze isindebele.